Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Pamusangano wakaitwa nenyika dzine utongi hwejekerere dzinozivikanwa nezita rekuti G7, nyika idzi dzakazvipira kubatsira dzimwe nyika nemushonga wenhomba yeCOVID-19. Mushonga uyu, pamwe chete nezvakavimbiswa kubva muna kukadzi 2021, uchasvitsa rubatsiro rwemishonga rwese urwu pabhiriyoni mugore riri kuuya, America ichibatsira nehafu yemushonga iyi. Mugwaro rakabudiswa, vatungamiri venyika dzeG7 vakati chinhu chekutanga chavanoda kuitira dzimwe nyika dzepasi pose kuona mushonga wakanaka uye unoshanda uchiwanikwa nenyika dziri kubudirira, sezvo kubayiwa nhomba kwavanhu vose pasi pano chiri chinhu chakanakira vagari vose pasi pose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafara nekuzvipira kwakabvumiranwa uku, zvikuru sei sezvo kwakauya mushure mokutaura kwavo kuti America ichatenga mishonga yePfizer BioNTech inoita zviuru mazana mashanu kuti ipihwe kunyika zvinoita zana. Sekutaura kwakaita vaBiden, America iri kutenga mushonga wekupa dzimwe nyika unopfuura wakambotengwa nenyika ipi zvayo. VaBiden vakati zviuru mazana mashanu zvemushonga wenhomba uyu zvichatanga kuendeswa kunyika dzakasiyana-siyana mumwedzi waNyamavhuvhu kana kuti August gore rino. Zviuru mazana maviri zvemushonga uyu zvichaendeswa kune dzimwe nyika gore rino 2021, uye zviuru mazana matatu zvichaendeswa mumwedzi mitatu yekutanga mugore ra2022. Kuzvipira kweAmerica kubatsira dzimwe nyika nemishonga yenhomba yePfizer inoita zviuru mamiriyoni mazana mashanu kuri kuwedzerwa pamusoro pemishonga inoita mamiriyoni makumi masere akavimbiswa dzimwe nyika navaJoe Biden, avo vakazvipiravo kubatsira nemari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ekubatsira sangano rinobatsira dzimwe nyika mukutsvakira dzimwe nyika mushonga wenhomba reCovax. Chivimbiso chakaitwa nenyika dzeG7 chinoratidza kuti kubva muna 2020 nyika dzeG7 dzakazvipira kubatsira dzimwe nyika nemabhiriyoni maviri emushonga wenhomba. Nyika dzeG7 dzakazvipirawo kubatsira dzimwe nyika mukugadzira mushonga wenhomba munyika dzavo dzichishanda neCord Vaccine Partnership yeAmerica, Australia, India neJapan. VaBiden vanoti zviri pachena kuti nyika dzeG7 dzinobvumirana kuti zvadzakavimbisa izvi hazvisi izvo zvese zvichaitwa, vachiti kubatsira uku kuchaenderera mberi kwenguva yakareba. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.